Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo chivabvu 7 2023 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzoka kubva kuBritain nhasi vachiti vakadzimba asi vamwe vanoti vauya nenhava izere mhepo. RBZ yoparurazve imwe mari mangwana asi vamwe vachiti ukukupedzera hoko padehwe retsindi. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzoka kumusha nhasi kubva kuBritain paurongwa hwekugadzwa kwamambo Charles wechitatu nezuro. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, hapana kutenderana munyika kuti vakadzimba here kana kuti vakangodzoka nenhava izere mhepo. Vachitaura nevatori venhau panhandare Robert Gabriel Mugabe International Airport, vaMnangagwa vati vakasangana nevamwe vakuru vakuru muhurumende yeBritain vakati vakaona sekuti pane pfungwa yekuda kushanda pamwe chete pakati peBritain neZimbabwe. Vativo panyaya yeCommonwealth parikuratidza kuti pane chaedza. Asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter amai Patricia Scotland, munyori mukuru wegungano reCommonwealth iri, vanoti vakataura nyaya dzakasiyana-siyana navaMnangagwa kusanganisira kuda kweZimbabwe kudzoka kuva nhengo yegungano iri, asi vakasimbaradza nyaya yekuti Zimbabwe inofanira kutevedzera zviga zveCommonwealth isati yati inoda kuva nhengo zvakare. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kugariswa mujeri kwemiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume munongedzo wekuti Zimbabwe haisi kuvhunura uye haina kugadzirira kuita zviri kutaurwa neCommonwealth. Kunyange vaMnangagwa vakaita musangano nevaive mutungamiri wenyika yeBritain vaTony Blair kumucheto wekugadzwa kwaPrince Charles vechitatu, vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrika kusanganisira vaHakainde Hichilema vekuZambia navaPaul Kagame vekuRwanda nevamwe vakawana mukana wekusangana nemutungamiri wehurumende yeBritain parizvino vaRishi Sunak. Kuti tinzwe nezvekudyidzana kweZimbabwe nekuedza kugadzirisa kwayo ukama nedzimwe nyika, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Freddy Muteneri.
Tinoziva kuti hurumende yedu yekuZimbabwe inoda zvakanyanya kuti ionekwe kuti iri kuita zvinhu zvine pfundutso, kunyanya ipapa pavakati tiri kuita re-engagement and engagement. Saka ipapapa ichinonya kushandiswa iyo nyaya yekuti vaMnangagwa vaenda kuUK, asi hapana chinonya kushamisa nokuti zvangofanana nevamwe vaMnangagwa vachikokwa. Saka kukokwa kwavo hakufaniri kunge kuri chimwe chinhu chatingati chinhu chinonyanya kushamisa, asi kuti nyaya iripo ndeyekuti nenyaya dzekodzero dzevanhu dzisiri kubatwa zvakanaka kumusha. Nyaya inenge ichingoopo ndeyekuti ivo vana UK nedzimwe nyika dzakaita sana America vanenge vachingotarisa kuti muri kuitira zvakanaka vanhu here, asi tozongoona kuti kana vaona kuti hakuna zvakanaka zviri kubuda ikoko vanenge vachingoramba vakangovasira zvirangwa.
Tirikunzwawo kuti vakuru veCommonwealth vakataurawo nyaya iyo yamuri kutaura yekuti panofanira kugadziriswa nyaya dzekodzero dzevanhu. Sei izvozvo zvakaoma kuita kuti paremekedzwe kodzero dzevanhu muZimbabwe sezviri kukurudzirwa nevamwe?
VaZulu, hatiyeuke kuti maelections kana kusarudzo dzekuZimbabwe dziri kuuya iko zvino. Tinozviziva kuti hurumende iripo naiyo inenge ichitsva kuti pamwe icharuza sarudzo. Saka kaitiro kayo katinoziva kubva kare nakare kubva na1980 ndekekuti hapana utongi hwejekerere nekuti vanenge vachitya kuti zvimwe vanoruza.
Asi iyo ZANUPF iri kutiwo pamwe chete nehurumende havangapindireka panyaya dzinenge dziri kumatare sekubatwa kwakaitwa nemhosva vasikala vangarivhume uye muzvare Fadzai Mahere.
KuZimbabwe kunoshandiswa ndingati nini muchirungu the letter of the law, asi kune imwe inonzi spirit of the law. The letter of the law ndeyekuti iyaya iyo hurumende inenge ichiziva kuti magwaro emutemo anotaura kuti kudini. Saka vanenge vachishandisa even zvavanenge vachiziva kuti hazvisizvo zvinofanira kuti mutemo uve, vozvishandisa izvozvo kuti vasungirire vaya vasiri mupawa sana ivo vationa vana vangarivhume nana vasikala. Asi inonzi spirit of the law ndeyekuti vanenge vari muhurumende vanenge vachitiwo ngationekwei, inonzi don't only be doing what the law says, but do seem to be doing what the law says. Zvino ivo havakwanisi kuzvita izvozvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Fredi Mutenheri vachitaura vari parunare kuBotswana. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vaudza bepanhau reSunday Mail nhasi kuti mangwana vari kuparura imwe mhando yemari inonzi Digital Gold Tokens. VaMangudya vanofunga kuti mari itsva iyi ichabatsira kudzikamisa dhora remunyika iro riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vaudza bepanhau iri kuti mari iyi inenge iine chinangwa chimwe chete neimwe inonzi Mosi Oya Tunya Gold Coins iri kutenderera munyika pari zvino. VaMangudya vatiwo vanhu vanokwanisa kuchengetedza mari yavo kuburikidza nemadigital tokens aya. Vanoti mari itsva iyi inokwanisa kutengwa nemunhu wose, kwete magold coins anonzi nevamwe anotengeserwa vashoma. Asi zviri kuitwa nehurumende zvinoshanda here? Tabvunza Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Tangota zvatiri kuita izvokuti pfungwa dzine dzichibokandwa dzichibva kune nzvimbo imwe chete, zvinhu zvacho zvakamboitwa hazvina kumbotariswa kuti hatambogara pasi kuti tione kuti chakashanda ndechipi, chisina kushanda ndechipi, chisina kushanda ngei chisina kushanda. Nokuti zvavari kuita izvi zvinoratidza kuti zvakamboitwa zvezvi hazvisa zvanyatsokubata neruoko rwakasimba.
Saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Saka naizvozvowo mutatimaisa chinhu chitsva, kana zvinhu zvakarongeka munotanga mambogara pasi muchiongorora kuti zvatakamboita zviya izvi zvakakoniwa papi, zvakagona papi, toona kuti patiri kuvhara ndepapi, pakatakagona ndepapi, toita takabatana. Zvinonzi muchishona chedu, rume rimwe harikombi churu, kana kuti chana chimwe hachitswanyi inda. Iko zvino kana tikati gavhena vatswanye inda vari vega, inda dzacho dzawandisa dzemuZimbabwe, dzave kuda kuti titoi timawo kunoda maonera pamwe chete. Chiru cheZimbabwe chakakoma chihombe, hachingakombwi nemunhu mumwe chete. Kazava kuda kuti marume akawanda akombe churu, vanhu vakawanda, madzimai, vana vakamirira mapazi akasiyana ose enyika yedu yeZimbabwe, tibatane tiite maonera pamwe chete. Ndo chete zvingashandire nyika yeZimbabwe.
Ko chii chiri kuita kuti dhora remunyika risadzikame panguva inoyi paripo parinotarisirwa kuti rinenge rakasimba nenyaya yekuti panenge vachitengeswa fojga inounza mari yekunze yakawanda?
Hazvainonetsa kuti chii chiri kuita kuti Zimbabwe dhora rishaye huremu. Chokutanga parakamira ipapo dhora racho ringori Zimbabwe dhora, harina kugashirika nevanhu nokuda kwokuti vanhu vose vanoziva kuti kwatakabva, kuti kwaiye kwatakabva kuya kuhyperinflation, mari ikarasika zvakanyanya, vanhu vakarasikirwa nemari neupfumi hwavo. Saka iko zvino tine inflation ichakasumuka chaizvo, ichiri pamusorosoro chaizvo. Saka patakaisa Zimbabwe dhora iri, takariita panguva yanga isina kukodzera nendava yokuti zvinhu zvanga zvisina kunyatsomira zvakanaka, zvokuti takatisa mari yakawandisa yokunze kwenyika inobatsira kupa chimiro mari iyoyo inonzi muchirungu marizevhi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe munhu anga aine pfuti akauraya vanhu vanomwe akakuvadza vamwe vasere kuDallas, Texas muAmerica nezuro. Mapurisa anoti munhu uyu akapfuurwawo akafa uye anga ari pedyo nechitoro chinonzi Allen Premium Outlets. MuAmerica munonzi mave kupfuurwa vanhu vakawanda kanosvika kamwe chete pasvondo. Vamiriri vehurumende yechiuto muSudan nevari kurwisana nayo veRapid Support Forces vasvika muSaudi Arabia nhasi pamberi pemusangano warongwa nenyika iyi kuedza kupedza hondo iri munyika iyi yakatanga musi wa15 kubvumbi. United Nations inoti vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu nemana kana kuti 334,000 vasara vasina misha, vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vakaenda kunopotera kune dzimwe nyika. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa taita rombo rakanaka tatsikwa na
ndinozi Nyara Chitsuo, ndiri co-founder weYouth for Peace and Development uyezve ndoshanda ndiri program coordinator uko.
Muungatudza kuti sangano renyu iri rinoita nezvei chaizvo, chikonzero chei chamakafunga kuti muumbe sangano rakadai?
Takaona pane need yekuti mayouth vasi kuwana maopportunities akawanda and representation yedu was low, because mukatarisa zvakaita kunge parliament makey decisions anoitwa mayoung people vanenge vari vashoo, even macommunities zviri same as well. Saka takaona pane generational gap ndokutanga kwatakaita organization yedu, tichida kuti mayouth ange vachiparticipata, tichivadzidzisa kuti how to do it, ivo vachitibatsira kuti havo macommunities how to address ma challenges nema conflict. Uye nyaya electoral violence yaimbonetsa futi ndoi maraita chitange sanga mereditu.
Muno shanda nema sanga newe chidiki kana kuti munongo shanda o newe chidiki vanengo achida ungo bata nemi? Shunenge chifamba sepa zuru kwa zuni?
Ideally tanya ushanda newe chidiki from the ages of 16 to 35. Ndo mayuke that's not a risk. But chaka daro zedi tino ushanda one mauma organization. Wakaita ngo ananango National Association of NGO Organization. Wana nayo, wana yeti, ya. Ndo maningari mapartners edu. So we include everyone. But key trust here is mainly on young people.
Munongo shandra muharare ere kana kuti muri kune mamwe matunhu. Zvino famba sei? Munoenda sei kuma mishoko?
Right. Kuma mishoko so far, tukutila nema chief, like director edu ndoko wari kwa Murabindo. Wanga wacheza kuweza kuti mayuto wangu wachibatiko miaya zema zema decisions anaitwa within ma communities au. Saka kwa Murabindo yanga iri key strategy yekuti tina chief waida ushando ni mfana chief no. As young people sometimes mufana kuyo fort. Muchiso ma empowerment programs. Muchito, mchigara onyo chidiku mchipana no my ideas. Iyo wachisupporta o. Ndo kwa tino ushanda kwa Murabindo. Kwa ni chitunguiza marari ndo kwa tantine focus jinji. Chitunguiza airport ndo yanga iri main area yekiyo.
Sei maka funga kushandra mnjimbo idzodzi?
For Chitunguiza, ndokuwa mkune most of the large population yet. Plus, nino watu naimbo, shandra uko kwenchewo no zhukuitika. So we started jita magatherings through nayo ya itubatsira. Saka kuita magatherings, ataka ite takayao noti, nyayadze electoral violence, tanza kambo wanda ukoko. And as well, mkwana ma challenge za rufia sama young people, hawasikuwa nita kuadresa ma municipality au, saka ma problems, saka wanda nengachi emanator within community umumo. Even wachibiki kwa nkwane ma child marriage za ruko wanda, abuse ya waka ya wanda kazi, ruko wanda futu ukoko, saka ambeza, taka ma commercial sex ya wachia aruto wanda futu. But mkata sa age range, actually, it's because vazhinji vacho ndevechidiki harukafitwa. Saka inyaya dzesocioeconomic activities dzakatowanda futi imomo. So we thought kuti isusu tikapindawo munharaunda idzodzo tinokwanisawo kuinza shanduko yekuti behavioral yevanhu ikachinja. Vakashanda vese vakanzwisisana pamwe tingangova ne one goal.
Mungati kubva zvamaumba sangano renyu iri zvirongwa zvamuri kutaura izvi zviri kufamba here? Muri kukwanisa here kuita zvamakaumbira sangano?
To be frank, I think we have a lot of challenges because the hindrances are, I think, with a new PVO bill, which you put my organization, I don't want to register under PVO, which limits Shanda to induce my youth. Then, secondly, you look at funding, this is part of the Sangano to clear the United Nations Security Council Resolution 2250. You know, about my young people are no longer involved. Nyaya dzematongero enyika, nyaya dzematongero community, nyaya dzenharaunda yavo. But isusu nyaya yekuti hatina funding yakakwana, tinotraya patokwaniso but nemalimitations yekuti hatisati tanyatsosvika chaipo chaipo. And if you look at kuwirirano, generational gap haisi kuvharika, irikutowedzera. Because vechibiki vari kuchembera minda, minda yacho hatina, tese dzamukwalifaya, saka a lot of conflict issues are escalating as we go.
Asi mungati kove chidiki vacho hamuri kukwanisa kuti mutaure navo vari kunzwisisawo here kuti sei zvakakosha kuti pave nerunyararo?
Yeah, vari kunzwisisa because for me I'm personally there's takaita training recently nevechidiki. For me hangu I'm simune politics. Ma socioeconomic challenges are faced kwa nemunhu wese whether kubva kupato kwakati kana kupato kwakati. Saka pakudaro pataita engagement nevechidiki. Vechibiki vacho vaitiratidza kuti zvoni tikashanda tese kana takutaura zvegovernment haisisine nepolitics. Saka vechibiki vacho varunzwisisa kuti kukosha kwerunyararo ndekwekuti tikashanda tese isu nehurumende nyika yedu inoenda mberi.
Saka vanenge vachida kutaura kana kushanda nemi vangakubatei papi mukoma munyaradzi?
Ini ndo edha pa Facebook page redu inonzi for peace and development.
Manga makateerera kubva kuna Munyaradzi Chitsuwa anoshanda nesangano reYouth for Peace and Development. Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare pachirongwa chino svondo rinouya.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chamunofarira zvikuru chatinopakurirwa naTanonoka Wande chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesi simba rangu simba rangu Yesi simba rangu munodi pasina
Vatereri nguva yechirongwa chenyu chezvechitendero yasvika. Ndini Tanuno Kawande ndichikutendai zvikuru kuti muneni panguva ino. Ngatiendei kumutereri wedu wanhasi. Makadiniko uko amai, ndimi ani, muri kupi uye mubvunzo wenyu unotii?
Makadiko wange akuna kutaka simba edu chose. Tini gogo ndiri kuno ku South Africa. Mubvunzo wangu unoti ndingaziva sei kuti iye zvinezvi Mwari vari kutaura neni? Pane zvinoitika here kuti ndizive kuti Mwari vari kutaura neni zvinezvi?
Chokwadi ndechekuti mubvunzo uyu unokosha zvikuru. Naizvozvo tashevedza zvakare Reverend Rebecca Makai kuti vatibatsire. Reverend Makai, kwazisai vatereri mugovapawo mhinduro yenyu yemubvunzo uyu.
Makadi makadi vatereri, andoda kuti ndipindure mubvunzo uyu wabvunzwa nemutereri kuti unganzwa sei kutaura kwaMwari. Chekutanga ndoda kuti nditaure chinhu chekuti chingashoka vanhu vese asi ndochokwadi ichocho kuti Mwari anotaura nemunhu wese. Hazvinei kuti uri muKristu kana kuti hausi muKristu, Mwari anotaura nemunhu wese zuva rimwe nerimwe, pese pauri Mwari anotaura newe. Mutsau uripo ndewekuti unorinzwa here, wakapozishinwa ine wei yekuti unokwanisa here kunzwa kutaura kwaMwari. Vamwe vanodaidza izwi raMwari kuti intuition, hamwe unonzwa achiti ndangonzwa chimwe chimwe chanditusa kwire kombi iyi, tobva ndaregedza pandazoteera ndaona yakaita extend. Mungoti mhino ndangonzwa chimwe chinhu changwenditi enda nerodhi usateere rodhi, kanta mhino ndangonzi enda uno ndangonzwa mukati mangu mwoyo wangu uchingoti enda unoona nhingi ndosvika ndasvika nakarara achirwara zvisingaiti.
Mwari anotaura nevapi uye nenzira ipi?
Mwari anotaura nesu munhu wese, nekuti Mwari anotaura nemakubudikidza nehope. Pamwe vanonamata nevasinganamati, mubhaibheri chaimwe chamukada kutarisa munana Nebhukadhinezari angu asingazivi Mwari, but ainyatsoziva kuti hope idzi Mwari ataura neni. Ototsvaga vaprofita ana Dhanieri vanhu vaMwari kuti hemududzirewo hope dzandareva. Hope is one way inotaura naMwari nevanhu. Ndoda kungoti nditaura hangu muchidimbo, but hope is one way inotaura Mwari naMwari nevanhu. Hazvina basa kuti uri muKristu, hazvina basa kuti hausi muKristu, Mwari anongotaura newe. Mwari anotaura nemunhu wese, but zviri kwatiri manje kuti tinoreacta sei kune zvinhu zvinotaurwa naMwari, uye kuti unoyatsonzwa here izwi raMwari. Saka hakuna munhu panyika asinganzwi izwi raMwari, munhu wese anonzwa izwi raMwari.
Reverend Makai, tose tinogona kunzwa here Mwari achitaura nesu?
Pane kutaura kwaMwari manje kunonzwikwa neuya neukama naMwari kwakasiyana. Munhu ari muna Kristu manje ane manzwiro aanoita kutaura kwaMwari. Kunorehwa mubhuku yaJohn chapter 10 pavhesi ya27 anoti Kristu, makwai angu anonzwa izwi rangu, uye anondiziva uye anonditevera. Saka apapa kutaura kwekuti munhu waakukwanisa manje kunzvera kuti uyu ndiMwari ari kutaura neni, ari kundipa instruction yekuti ndiite zvakati, kana kuti paya pekuti munhu anozokwanisa kukudza iwewe kuti ndiri kuona zvakati zvakati, kana kuti ndanzwa kuti zvakati zvoda kuitika kwauri, kana kuti ndiri kunzwa mweya mutsvene, kana kuti atingati prophetic voice rinenge richitaura kuburikidza nemauri. Kunenge kwaakunzwa kwemukati kunouya nefaith, kwekuti hausi munhu ari kudhauta, une kutenda kuti hadzisi pfungwa dzangu dziri kutaura manjedzi. Zvandiri kunzwa izvo handizvo zvandandichifunga, ndandisingazvifunge, handina kumbobvira ndaita mafungiro iwayaya, but zvandiri kufunga zviri kuita line up nesoko raMwari manje. Ikoko kutaura ikoko ndiko kukurehwa naKristu Jesu. Makwai angu kana ndaakutaura navo anodi anonzwa izwi rangu. It's a spiritual sense, you were born with it, but inodevelopeka kana uri spiritual chinamata nekuverenga soko raMwari manje unokwanisa kuinzwa.
Kuti ndinzwe inzwi raMwari ndinofanira kuva munhu akadini?
Kuti unzwe inzwi raMwari unofanira kuva munhu ane a quiet spirit, ane mweya wakadzikama, quietness of your spirit. Mweya wako unofanira kudzidza kuva munhu ari silent and who can remove distractions and be still. Wodzikama in the quietness of your spirit, you will hear the voice of God. anokuudza chimwe chinhu chao that you naturally don't want to do. Zviri kutopesana nezvaunge uchifunga kuti izvi handisi kutombozvida, uku handisi kuda kuenda, ichi handisi kuda kutombochita. But kana ari Mwari, unoona kuti anoramba achizvipresa pamwoyo wako chinhu ichocho, decision iyoyo kana kuti kutaura izvozvo, unonzwa inonzi yatinoti supernatural peace mumwoyo mako, kudzikama kune mufaro kuri kwaMwari. Ndokutaura kwemunhu, kutaura kwaMwari kuri simple, kwanenge ati munhu unokwanisa kunzwa kuti Mwari vari kutaura newe mazvita.
Tinotenda Reverend Rebecca Makai netsananguro yavatipa, uye tichivimbavo kuti gogo kuSouth Africa uko magutsikana. Vatereri, kana muine mibvunzo kana muine zvamunodawo kutaura pamusoro penyaya dzedu idzi, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzezvichitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande. Tinodawo kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, chikwata cheHighlanders chaita mangange neShisham, asi ndokudzokera pamusoro pegungano reCASO Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Highlanders iyo isati yajiwa kana mumutambo mumwe chete yaiita mangange 0-0 neShisham nhasi Maskati. Point E yabva yapa kuti iende pamusoro pegungano rePSL mushure mekunge Capes United yakambotungamira nezuro mushure mekukunda Yada 1-0. Highlanders neShisham dzasangana munhandare yeButter Stadium kuGweru, iyo yavhurwa nhasi mushure memakore akati wandei isingashandiswe. Ongororo yakaitwa neZifa nePSL yakaona nhandare iyi yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro zvichitevera gadziriso yakaitwa. Kutamba pamberi pevatsigiri vayo uku kwabatsira Shesham, iyo yatora poindi imwe chete yakakosha nechikwata chiri kubaka moto cheHighlanders ichi. Nemangange aya, Highlanders yadzokera pamusoro pegungano iri nemapoints 15 yakaenzana neCapes United. Asi bhoso iri pamusoro pemakepekepe nezvibodzwa. Sheshamu yacho iri pachinhano che12 nemapoints mapfumbamwe mugungano rechikwata 10. Murairidzi weShesham John Nyikadzino anoti chinangwa chavo kunzvenga kubuda muPSL mwaka uno.
Hatina zvakawanda zvetiri kutarisira kunze kuti tikwanise kuti gore rekutanga redu iri tinge tichigara muPSL. Makore anotevera tozotanga kuva nezvimwe zvatinotarisira kunge tichikwanisa kudarika kurarama.
Wange iyo yatangawo nhasi kushandisa nhandare yayo Colliery Stadium yarohwa pamusha payo 3-0 neBlauwe Chiefs. Asi vatsigiri veDynamos vari kuchema mushure mekunge chikwata chavo chatadza kurova Triangle pamusha muNational Sports Stadium nhasi ndokuita mangange 0-0. Mutsigiri weDynamos vaClayton Maticha vanoti chikwata chavo chinofarira kuwedzera mwando kudarika matambiro achiri kuita.
Zvinoita samasupporters, we want more wins, we want more results. Saka tinongokurumidzira kuti aite improvement in terms of playing yedu. Pania porero takatamba pamange ende porero ndiro riri kutarisirwa namasupporters, harisi kuonekwa pamwe magames atachidraw. Expect kuti timuve.
Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatinwo Tanyara vanoti murairidzi wavo Herbert Maruwa haana mhosva nekuti asangana nematambudziko akawanda kuchikwata ichi.
Murairidzi wedu Jomban akati problem kuti akasangana nemainjuries akati wandei. Saka ipapo ndora kuti ngatimupe chance, ngatimupe time kuti aramba ari because achika zvinova maijarisi vanhu vakudzokera mugiraundi. Saka totarisa kuti zvichafamba zvakanaka.
Kwatambwa mitambo misere zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: Highlanders 15 points, Capes United 15 points, Ngezi Platinum Stars 13 points, FC Platinum
Tinotenda zvikuru Michael Kariati tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiyai mina Gibbs Ndube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisendaba ku VOA.